A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 27th. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamili Nkomo.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the outcry following the government's decision to buy motor cars for traditional chiefs ahead of the 2018 election.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 6065 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we are streaming live on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the alleged politicization of traditional chiefs by the ruling ZANU-PF party.
The government has procured 226 Isuzu double cab vehicles for traditional leaders. Earlier this year, the government also splashed millions of dollars on more than 300 top-of-the-range vehicles, which included Toyota Fortrunners, Ford Rangers, and Toyota Corollas to allegedly appease security chiefs, the army, and the police ahead of the 2018 general elections.
And, of course, President Robert Mugabe is expected to address the National Council of Chiefs conference tomorrow at Large City Hall in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. And Mr. Mugabe is expected to hand over some of these vehicles for the chiefs. But the opposition, MDC, has taken a swipe at President Robert Mugabe for allegedly politicizing chiefs. The MDC, in a statement, says that chiefs shouldn't be reduced to become ZANU-PF political commissars whose loyalty and support is bought by the purchase of cars and other perks.
And again, if you wish to contribute in this very, very important discussion, call us live and direct at 001-202-619-2077. Also, you can send us a message on WhatsApp. The number is 202-619-2077.
Onguka hama wadiwa nasi, tila utitinge tichitaura nezwe kutengwa kwezvikakarara zvemotokari nehurumende dzichipiwa madzishe. Vamwe vari kuti sei hurumende yafunga kutenga motokari idzodzi panguva inoyi nyika yatarisana nesarudzo. Asi hurumende iri kuti aiwa, ko vari kuchema-chema vanopikisa nevamwe vari kuzvishora. Chii chamunoda pamuchato wedhongi nebere, hurumende inotiwo yagara ichiita zvinhu zvakadai nguva dzose, uye madzishe anofanira kuremekedzwa. Nekudaro zvakakosha kuti vaone motokari idzodzi. Asi aiwa, vamwe vanoti maitirwo azviri kuitwawo nyika isina kana kobiri ndo zviri kuita kuti vange vachigunun'una. Tida kunzwa pfungwa dzenyu, imi vateereri nevamwe vari kutiona paRadio to TV paFacebook apa kuti muri kuzvionawo sei. Handitungamiri.
Yebo, Blessing, kunjalo linjani emakhaya ngosuku lwanamhlanje, usuku lwangelwango lwesihlanu, sidibana ke kuhlelo lwe-Live Talk. Udaba olusegudwini lamhlanje eludaba lukahulumende omemezele kuliviki ukubana sethengele izinduna izimota lezo okuthiwa ngama twin cab ezihambela phezulu ama Isuzu ayedlula amakhulu amabili 226 babuthene nje inkokheli yosiko izinduna zibuthene kobulawayo zilomkhosi omkhulu njalo zizahlangana lo mongameli Mgabe kusasa lapho azipha khona ezinye zalezi zimota ezithengwe phandle kwelizwe ngokutsho kukamphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Bayakhala-ke abaningi ugoqela uZulu nje jikelele abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisayo bathi kusobala ukubana uhulumende lapha usezama ukuthenga izinduna ukuze zimkhankasele ziqinile kukhetho oluzayo kanti-ke ngokomthetho izinduna inkokheli yosiko ayivunyelwa ukungenela kwezombusazwe. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisibambe ku 001-202-619-2077 kumbe lisithumele okuzincwajana phela ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 silithinteke lingene kuhlelo.
Tungamili, of course, today we are lucky we have an in-studio guest. Tinava Michael Mambo, but funga kutitikao parupama studios edu VOA mudo mu Washington DC. Magadiva Mambo.
Tiripo edu isu magadiva wajunga.
Ai, watirina, wajunga, ayo wabaru diwa zulu. Wajunga, mechitatu na mkuma Chris. Vamambo, mkatuza uti chincha ita uti munge mchisika muno mu Washington DC.
Chandikondre chandikita muno mu Washington DC, nesha uti ndawe ya kuzoshanya, kuzowona Studio 7, terera tule kumusha kuzimbabwe, suwa roga kubana 7 kushikana 8. Saka nangoti kuwana, vandanka ndashanyi la muno mu, wano karaku Pennsylvania, dipeleke zei, tinowona Studio 7. Ndo chandikondre chandikita kuno kuzowona emese, tunga mili nkomo, tunga kande mili, ndegile mshanga ngose abantu ngizwa saka nafara kusikana nabo
yeah mune mjungwanzi lapha mepo
ndichikwanza pa mepo
saka ndezvipi zvirongwa zvabloa dzofarira kuteerera manje buri kubusha
ah zvese kubva noteerera kubva ku news dzechishona dzindevere kusvika ku live talk kana naye ndoni namo dzondozorata zvakandozoteerera zvimwe zvinezvouya pama shure apa zvirongwa zvose ndinozvifarira
haiwa zvinofadza sikuru
hai siyabonga baba Mlambo ekhaya kahle kahle lakhe ngapi
Mambo
ndadaro kana ti Mambo ati Mlambo haiwa ndati Mambo
yakolungira
ndati Mambo
ekhaya kanyekanye ngede masvingo kutwa muchakata kumurambwe chepishumba kuzasi kwemorgan star nyakuwazwa kona
ngale kwatwa ngomaya Mgabe hanze masvingo ndokumzinda affectionately hai siyabonga baba Mambo ngokusethekelela kuhlelo lamhlanje iyo ke iStudio 7 iyona le siyajabula nxa lisithakazelela ekhaya lilalela umsakazo liqhubeke lisisekela kanjalo
hayi siyathaba lathi kuba lani bana eStudio 7
tirotara nanya mazimambo kana mazise saka I think Mambo is a very relevant guest.
Yes, indeed. And we have another famous son of Masvingo. Of course, that's where my mother comes from. We have Mr. Obed Gutu, who happens to be the spokesperson of the FDCT. Mr. Gutu?
Yes, blessing, good evening, listeners. Good evening, Zimbabwe.
Now, Mr. Gutu, you released a statement today saying that, of course, your party does respect the institution, but you are not very happy at how the government is going about doing its business. Why are you concerned by this buying of cars at this juncture?
Blessing. The statement that the party issued this morning our time is basically to say that as a starting point, we have always as a party respected the institution of traditional leaders, that means chiefs, headmen, villagers, respect the entire spectrum of our traditional leadership structure from the lowest to the highest level. The main point of contention that we have with the latest decision by the government to buy 226 Isuzu twin cab buckies for chiefs is because the timing is obviously deliberately meant to influence their role in such a way that it's some kind of a naked vote buying gimmick by the ZANU-PF regime. Uh-huh. This is obviously meant to have the chiefs operate as de facto political commissars of ZANU-PF, particularly as you know the country is already in electioneering mode. Right now the biometric voter registration exercise is ongoing. Back to the first phase ended October 25, and on Sunday, October 29, phase 2 is kicking off. And we are obviously very much aware of the fact that the chiefs are now being pampered, if I may use the word pampered, mm-hmm. by ZANU-PF. Not because ZANU-PF likes the chiefs. ZANU-PF has never really respected our traditional leaders. Mm-hmm. They've always wanted to abuse them, clash them for their narrow selfish interest. Uh-huh. That's why you notice that for the past 3, 4, 5 years, the chiefs have been saying to the government, please, why don't you buy us vehicles? We have nothing to use. We have no decent mode of transport in the various areas of chieftainship. The government was stubbornly refusing to even listen to the chiefs, please. And even in the Senate, there are a number of chiefs who are senator chiefs who sit in the Senate, where the president of the Chiefs Council, Chief Fortune Kyarumbira, also sits. They have been vehemently clamoring over the past few years, calling upon the government to listen to their pleas for transport, and they were being treated with utter contempt. But now that it's convenient for ZANU-PF to want to use the chiefs as political commissars, literally to make them commandeer the subjects in their respective chieftainship areas to vote for ZANU-PF during the forthcoming election. Now, all of a sudden, the government pretends like they like the chiefs and they have subordinated many other pressing things in the country, like the issue of our public hospitals, where, as we stated in our statement, there is a debilitating shortage of basic and essential drugs and medicines, even basic painkillers like paracetamol. You don't find it. Drips, bandages. So that when people get admitted to public hospitals, Parire Nyathwa, Harare Central Hospital, Mutilo, Mutare General, Gweru General, Mashingo General, Karoi General, Kariba General, Chinoi General, Bindura General, I can go on and on and on. If your relatives don't buy those essential medical equipment, then you are just going to go to hospital to die, no matter how minor your ailment might be. We also raised the issue of important machines like X-ray machines, CT scanners and PET scanners. These are very important machines, particularly the CT and the PET scanners, especially in view of the advent of NCDs, non-communicable diseases, hypertension, diabetes, cancer, etc., etc., which are now wreaking havoc. Actually, more people are dying from NCDs than from HIV and AIDS in Zimbabwe at the moment. But no single public hospital in Zimbabwe has got a CT scan. And if somebody wants to have a CT scan done, they are referred to private hospitals or to private doctors where the cheapest CT scan costs $600. So just imagine, listen, this is way above the reach of ordinary people. It's way, it's more than the salary of the of an average civil servant. So all we are saying as MDC is, it is not because government loves or likes the chiefs that they are buying them cars now. They are actually being bribed, a naked bribery, to make them become ZANU-PF political commissars. The moment that they do their that role, and ZANU-PF gets what they want from the chiefs, they are dumped until the next election. So we are saying, as the MDC, we should respect our traditional leaders. We should not use them like they used to be used by the colonial regime, where they were used as stooges, as puppets, to suppress people. So we are saying ZANU-PF has simply taken the template from the colonial regime of disrespecting our chiefs, abusing them, trashing them.
Thank you, Mr. Butu.
No.
Thank you so much. Please do stay on the line. Ntungamili, I think we have a caller. Let's just quickly take the caller and come back to you. Tina Mkomangoni. Magadi Mkomangoni.
Ndipo Magadi. Ndipo Majongo.
Ndipo my blessing. Magadi is with you.
Magasindera. Hey, how much bondi pizza? Mchino, what is bori zari za? Hey, this is a guy, Richard.
Noted, right. Tipe wapungwa zeyi panyai.
Ah, panyai, mbunzo wangu ndo kuti iyo. Kana wa, zinuzikwa transparent. Kwa sayi, zizo zikana wanu. Otari sara nema elections. Do po iti wa maji. Kwa zini, vos kana. Na, tika tarisa ziriku itika. Nenguwa pariku itika. Wambo, wariku kangani kwa ne. Kana watu wariku pisiru wa Zimbabwe. Wariku iti lachiro. Lachiro wa Zimbabwe kuma. The ruling party. I think Zimbabwe tangua ya kanaka yekuti vaku responda kuma opposition yekuti ama opposition anfazanga ari kote zavai kudara wanga asinga respond. But yezinezi kakona uri turi yacho ya vaku ita vaku shanika mazisi yekuti vanu wange wachitanga nikuwa kumisha wako watu wawe nye simba nukuti wane waiti wawana wasekuti waiti wazakanaka iwo mazisi batu wanu wachitambura kumamisha wako wachida wako chingia, kuti meye pati ndai me government.
I want to note that.
Kutuona sekuti, kutenga kwa ikuwa mocha, kutengiru wa mazi, se mazishe ndiwa ano, shanda nevanu kwa jinji, kutilaite simba, rekuti ruling party ndi ekiramba ichuwana simba, rekutuonga wachisi gira. But otherwise, tikata wakako wanu, wanu, warikushu tika kumamisha, kuma kwa kanae wa mazishe wanu zizio.
I want to note that, skuru mko mangoni, neupinda mshirungwa chedu. Tinotenda school.
Vakuluma abalaleli vati hayi kukhanya kukhona kukhona lapha ngoba kungani kusiza ngalesi sikhathi bayacabangela-ke abaningi ukuthi hayi uhulumende lapha sezama ukuzidingela usekelo phambilini kokhetho luka-2016 baba Mambo uyayizindaba bakhuluma abalaleli uyatsho lo baba uGudu ukuthi hayi yebona njengebandla le-MDC bayakukhuthaza mpela ukuthi inkokheli yosiko kumele ihlonitshwe njalo inakekelwe kodwa okwenzakalayo manje kusobala ukuthi hayi kule politicization ekhona uyibona njani lindaba la
lami ngivumelana layo ubaba uGudu ukuthi izinduna zabantu phela angithi uyabona esintweni thina sithi umama ngumama wabantu bonke uyazala amapofu uyazala izilema uyazalani kodwa ngumama wonke kuva afanana lezinduna izinduna zabantu bonke umuntu wezanu umuntu weMDC umuntu webandlo lipi umuntu wabantu bonke ngabantu bezinduna so izinduna finally zibe supporta i-one part lapho ngiyavumelana nalo baba uGudu khona apho
sithathe abalaleli lapha blessing kulabalaleli njalo abaloba
kukazi letu le Facebook kulo kazi mangena uti yena sengathi ezakithi kwemthwakazi zinganga zithathi lezo zimota ngoba abantwana bazo beswela imali yokubhadala ama school fees and gabakwazi lokusiqhuba lezo zimota ngikhona bezaqhatshelwa abaqhubi kiki is a job creation namangena mazisha acho agone ku driver saka pane job creation ichaitika ipapo nekuti vachatsvagirwa ma drivers sikhangele lapha uGamelihle Gama uti futi lo hulumende ucabangisisa okwengane ube uthethe imali wasiza ezibhedlela noma ezikolweni ziningi indawo ezidinga usizo elizweni kodwa yena ukhetha ukuthengela izinduna imota onkosi yami waze wehluleka umuntu omdala kuzoba lo Jeff Moyo uthi yena izinduna azithathe imota kodwa zingavuma ukusetshenziswa yiZANU PF kweze politics anzi naba Jeff Moyo blessing anzi wongo moto kare ngabatore asi vasabvume kushandiswa neZANU PF zvinoitika here izvozvo
kavedo rekatidzwa kuti vanhu vari kutiwo kudii makasununguka kufona tiri kuona vamwe vari kunyora paFacebook vakati wandei kuti tivafonere foni dzinombonetsa pano neapo asi tinenge tichida kuedza kuti tikubatei titaure nyaya yacho WhatsApp number is 001-202-465-0318 I think we have our second guest, Antungamili, that is Chief Edson Chiwota. Chief Chiwota, how are you?
I'm okay, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
My warm greetings to you all. I think we had just had the time without speaking to each other, but it's important that we share common things that have an interest to the public.
Indeed. It has been a long time indeed, but thank you so much. Now, Chief Chiwota, what is your take on this controversy that is brewing now? Some people are saying, of course, there is nothing wrong in the government purchasing cars for the chiefs, and others are saying, well, it might be good, but it's the timing. It's, you know, election time, and some people are saying maybe this is politics. What's your take on all this?
Thank you very much. I just want the public to be conscious and very much conscious of whatever they think or what they say about traditional leaders. It's unfortunate when one is speaking of things that are not politically motivated and given orientation of a political interest. The chiefs deserve welfare in the first place. People should agree with that. It is only when the welfare is extended by a person who has another feeling around. But I think any government that might come in might also extend this welfare to the chiefs. So I don't see any reason why we should any politicians in the process. It is only the time that people believe it is going to be used otherwise, but there is nothing like that. A chief is a chief of everything that is within his jurisdiction. And the boss has a car so that he is able to travel to meet his people in the very area that he resides. The challenge that people have is when these things are done at the time when they have feelings or they think certain things might be not in their very line. And I think these are some of the things that people need to correct.
Mm-hmm.
But I don't think there's anything around it.
asika vachihota mukuru wemadzishe va
charumbira
vacharumbira is on record vachitaura ivo kuti madzishe vanhu vanotsigira bato rezanu PF bato rinotonga saka kana vanhu vakunyunyuta kudai vane basis nekuti vari kutarisa mashoko akataurwa nemukuru wenyu vacharumbira
ndingaitika zvise ipapo MDC pavange vari mugovernment vange vachiti kuna vamugabe mutungamiri wedu president wedu nanhasi uno vari muparamendi vemdc vanoti president wedu handizoziva manje kuti mutsauko uri papi madzishe vanoshanda nehurumende irespective yekuti akaita sei akaita sei angava aine pati yaanotsidzira angava aine chii but vanoshanda nehurumende murume kanenge ari pahurumende panguva iyoyo ndiye wavanoshanda naye tinozoitika manje ndechekuti individuals have their own interest and let's be clear about it that individuals have their own interest
tinotenda ishe chihota rambai makabata let's Mr. Gutu, we only had 10 minutes with him. We had a prior engagement. Mr. Gutu, your last word.
My last word, really, Blessing, is that I would want to emphasize that we do respect the institution of chieftainship. In fact, the entire spectrum, the entire gamut of traditional leaders. The main problem that we have is to have a situation where traditional leaders are actually abused and they become virtual, political commissars of not only the ruling party, but of any party for that matter. Because the constitution is very clear that traditional leaders must be apolitical because they must not be seen to be political activists. So when we had the Senator Chief Fortune Charumbira saying that Madzishe, now that you have been given card by the government, you must make sure that ZANU-PF wins. You must campaign for ZANU-PF. And that coming from the president of the chief council is not only unlawful, unconstitutional, it's actually thoroughly regrettable and frightening because we are talking of the head of the chief council in Zimbabwe literally ordering his junior to campaign for ZANU-PF. So these are the issues that we have a major problem with, to say, why should Chief Fortune Charumbira publicly order chiefs to campaign for ZANU-PF? Of course, chiefs are entitled to have a political opinion of their own, but then they are supposed to be apolitical constitutionally. We are not going to interfere with their constitutional right to vote for any party of their choice, but they should not be politicians. They should not be political activists. That is what the constitution says. So my parting shot to listeners is that our chiefs disregard the likes of Fortune Charumbira. These are people who are simply singing for their supper. They should know that we respect them as chiefs, and they should refuse to be used. They should actually refuse to be treated like little children who are told to jump, and without even asking, why should I jump? And these are the things that we want our chiefs to address. They should know that we respect them. Chiefs are custodians of our cultural values and ethos, and they should never, ever allow themselves to be abused to such an extent that they become willing tools and stooges, if not puppets, of the ruling party of the day. That is our position.
Thank you so much, Mr. Gutu, for your time.
Thank you very much, Blessing. Thank you for having me.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Ndiani
chief vanga vari pari
vachota vachiripo
kwani ndanafakati vaenda vanotora motikari yavo kanyana
ayo tinotenda tinotenda guru wagutu Hanzi munozovafonera chakumai namba dzavo. Tinotenda zvikuru.
Tate mulaleli lapa blessings ino mnumzana Nyoni. Kunjani baba Nyoni?
Sikona baba blessings kunjani da.
Nice yaphila. Uyizwile indaba?
Ngilalele sibi.
Mhm. Pose lakho ba.
Mina lokho kokuthi kuthiwa izinduna zikhampenela izano lokho mphikisana lakho kodwa izinduna
eqhubeka ba. Halo Nyoni.
I'd be a bad connection then.
And mbona ulahlekile ula
banyabana. Na mkoma Farirai Manyere. Makadi mkoma Farirai.
Bangu vanangu makadi muri uko kwa America uko.
Ai waisu tiri nani kurise iko uko.
Hakuno South Africa na sanai wa kuri nani kupisa kuri kuita kushoma.
Ai wa zviri nani kuti vanhu vanga vachikomplaina kuti kunenge kwanyanyisa kupisa ndazwa kuti vachataura kuti kuharare zuva rikuita kunge rakuda kutododa. Right, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu vanangu kanze dzokuti zvokwadi tiri parimwe mananzombe.
Mhm.
Zanu PF zvokwadi iri kushandisa vana babo nemadzishaya kumusha uko.
Mhm.
Ndakamboti ndichida kuinda indobva bhoera ndichibva pamurambinda paya ndiri kudhuze nekwati tsunge kwati. Mhm. Asi ndakaona vanhu vairwara vachibva muchipatara. Ndicho akumbira kuti onai matransport yekuiswa kwakare kwati tsungo uko haisi kuita zvakanaka.
Mhm.
Madi kutakura vana mbuya vari kurwara. Havanzi vane mari here yepetro. Maona ndokuchiona kuti motikari yacho yakatengewa nemari dzedu isusu vana tiri kushanda. Saka dei vabatsiro havo vamwe vavo vari kutambura saizvozvo asi vakaramba. Vakaenda vachingungurutsa vaine vana vavo chete asi vana mai vavo vatisiyiwa chemberi. Saka zvinotirwadza mufunge kana vanhu vachipuwa zvakadaro dzai munhu anotravhela 20 kilometers achienda kuchipatara vadii kuisawo mishonga muzvipatara umomo kana kudhuze makliniki ari kumadhuze nekwana chisi ukoko vanhu vasafambe edistance yakadaro asi votengera madzishe motokari dzavanongofamba nemhuri dzavo.
Aiwa
nyangwe dai kuri kuti ipei yavo asika haisiri pei bai vari kupuwa mari dzepei. Vopuwa futi dzimotikari asi vanhu vacho vavanotungamira vachitambura vopinda futi muvanhu vakutaura kuti kana uchida kuti ugare mudunhu rangu uya uvhote uri mumashure mangu uchinoti pachikomopo pachikomopo nyangwe ticha unozi akadzidza anonzi pachikomopo achinyorererwa zvino madzisha aya vari kutadza kuziva kuti basa ravo nderei nderekutungamirira isusu vana vavo asi vakushandiswa futi nehurumende iri kutonga ipapo. Vatione isusu tiri kunyika dzinedzi kutiza umhondi nokuti tikataurisa futi vanotiteverera kutsimbo mugotsi kuda kutiponda. Tikapondwa seaizvozvo tonomhan'ara onzwa aiwa havanzwisisi vanosora hurumende iripo. Tingarege kusora here nyangu dai baba vachitadza ndiripo kuvaudza kuti baba muri kukoniwa demamati zvakati. Ndo zviri kutirwadza izvozvo kuti hurumende yedu yezanu PF iri kutidzvinyirira nhasi vanhu vari kurobwa takanonzi ndandiri kwaseke inini ndokwandinobva kuchitungiza uko ndakaregista asi unonyatsoona kuti vamwe vanhu vachitaura kuti hatiregistered because hapana change. Takarobwa vanhu vakarobwa kuunit N kuchitungiza uko asi vakarobwa vacho ndovari kusungwa varova ndo vari kunzi ndo vanatsa. Saka dei mareforms achinjwa dei MDC yati nemamwe maparties ayaka vagona kubatana vanotaurana amakarawo kuti maelections avo hambofa akaita free and fair kana utungamiriri kana nemareforms asina kuchinjwaya mapurisa ari kushandiswa masoja oshandiswa matabhuka oshandiswa madzishi oshandiswa ora tiri kunovhoterei kana zvinge zvakaita saizvozvo why.
Aiwa tinotenda
kuugomaparirai yagadziriswa vana vamai vangu
tinotenda zvikuru
maelections ari free and fair ndava gare pasina
mukoma afanirai rega histori wako atereri
yatakanyora gore ra 2013 vakasiyanirwa naivo vamugabe ndaitedzerwe nemazvo
tinotenda zvikuru mukoma afanirai tinotenda zvikuru rega histori wako atereri tingamirikwa
lavalaleli lapanga akatatu mulaleli kodwa ivava mambo yaveza vakhuluma vantu lapo vela khona emasvingo inkokheli yosiko yona injani iyangenela kakhulu yini kwezombusazwe ingemuva kwebandla lezano PF kumbe bayakhangela nje wonke umuntu
inkokheli ezinduna lezi ziyasupporta i-ruling party konke lasemakhaya ngakithi amaswabhuku ayatshelwa ngu ininduna ukuthi kambani liyotshela abantu bayavotela izano PF yiyo iqiniso leyo ngiyavumelana labo abantu abatsho njalo.
La ngithi lapho mvela khona ngiyake ngizwe bekhala abantu ukuthi osobhuku batsheliwe izinduna ukuthi bonke balandela khonale baba balandela ibandla elivusayo kodwa nile themba bakhona abanye you know abazimele bodwa sithathe omunye umlaleli lapha ose-South Africa osibakhululi kunjani mnumzana? Yeah, ibizweni libize kuhle ni sibakhulule.
Ya sibakhulule.
Sibakhulule. Hey, lo muntu lobe lapha ngazi lobe kanjani? Ah, kunjani eMzansi baba?
Hayi eMzansi ulungile kunankinga.
Aha, uyizwile indaba?
Hayi izwile indaba lapha ekhuluma ngamakhosi ukuthi azo athola izimoto.
Mhm.
Izalo vele ukujwayela ukuthi mathi kuyafika ukhetho ibayenze kanjalo ibanike lokungamathosho kokungasebenziyo ukuthi ngitude ziyabe kufile namagedlela ikhampela ngakho khona lokho into imoto labathathe kodwa bengayivoteli bengayiphiseli labantu ngoba bakujwayele izini ukudla uyathola sokuthiwa hhayi umsebenzi e-South Africa ukudla kakutoni kodwa abantu belamba bonke so abayekeli into yabo enaleyo kodwa-ke ma unikwa okuvuthiweyo kuyadliwa thatha kodwa ungayivoteli izalo.
Aha, kapula kodwa hayi nxa sokuvota laphana ungavoteli izanu lanxa ungayithandi
kunokuthi khona abantu laba bona bayafoselwa bayakhohliswa ngento zeni ezamafutha yini ekhohlwa ukuthi kungadlula ukhetho isikhohliwe nabo.
Hayi siyabonga mnumzana ngokungena kuhle.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu.
Ye uyakhuluma lapho usibakhulule uthi izinduna thathani izimota kodwa nxa sokufika isikhathi sokhetho lingayisekeli izanu PF kodwa kumele sikwazi njalo sikuhloniphe ukuthi zikhona izinduna vele ezingezezanu PF ezisekela ibandla lezanu PF ngakho ambona ukuthi umuntu njalo lanxa solufikile ukhetho engachiyana lebandla lakhe ndutaurapa blessing kuti kunyange zvakadaro vanhu vari kuti aiwa zimotokari itora henyu asi kana yasvika nguva yesarudzo musavhotere bato rezanu PF asi ndikutaura inini kuti izva tinofanira kutambira sevanhu ndezvekuti madzishe aya ane mapato anotsigira akasiyana siyana sevanhu saka kuzoti munhu kana ari wezanu PF kana sarudzo zvacho zvasvika kuzonzi havhoteri zanu PF zvinotonetsa ipapo
zvinenge zvakaoma. I think we have a video ntungamiri from one of our stringers in Bulawayo. Let's take a listen.
Ibizo lesibongo ibizo lenu
lesibongo
ibizo lesibongo ibizo lesibongo
muti musebetia tabengwa.
Okay, Chief Tabengwa, Chief Chundura, ndoda licho ukuthi njengezinduna liphatheke njani?
Lapha asikakhulile namhlobo yakha. Of course, it's not perfect, but it's a good system to see.
imali ekuyitholayo iyenela yini ukuthi igcina isizwe uminister omutsha esithi uzakhulumisana lani kuhle ndivumelane ukuthi lizathola malini
ya yanti iyalawenzileyo ayisoholo so imali iyalawenzi
That day, of course, was Chief Chiwundura at the National Council of Chiefs Conference in Bulawayo. President Robert Mugabe is expected to grace that occasion tomorrow. Tinemwe mtere ni mtungamili mkoma Gerald. Magadi mkoma Gerald.
Magadi enye.
Aiwa tirina anizwe. Kuruse kujoni. Saka muri kuona senyaya yekutengwa kwezvikakarara zvemota idzi.
Ini chandinoona tingasvika zviri kunetsana nezvakawanda tichiti zvazvo dai zvazvo iyi yatinoti ZANU-PF haina basa nevanoshupika nevanotambudzika sezvazvichitaurwa nababa. Saka chavo chete kusunda bhora ravo kumberi kuti vagone kugohwesa. Iyo vachiramba vachiita matama iyo mhuri nenyika ichitambudzika zviri kurarama tiri kunyika isiri yedu kwatiri kuitwa nhapwa nanhasi vanotirambidzira kana kuti tivhote tiri mune dziro nyika tine tichinzwa muchitaura pachirongwa paredhio apa saka ZANU-PF haina basa nevanhu ine basa nezvavo zvavanoita vasinei nezanupf vanonzi ngavafa havana basa saka zviri nayo vanopa zvavo machisi avo motikari zvikuru vaa kuti machisi avo ari kutofarirawo chirongwa ichocho nekurarama kwavo nekuti vanenge vaitwa pari nani zvenyika izvi kana kuti vanhu vanotambudzika handiona kuti machisi avo vachine shungu nazvo
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gerald
oraiti baba maita basi
tinotenda zvikuru
And we must point out, Blessing, that these cars, the local government minister, Sevia Kasukwere, these cars are being imported, but from where, we don't know. I was very curious. I went on the Isuzu South Africa website just to check how much one vehicle cost and a brand new vehicle that's the same you know type that's being bought for our chiefs a double cab it costs about 365,000 rand I think and in terms of US dollars that should be roughly 25,000-26,000 but the thing is, we don't know where these cars are coming from, and normally they don't come from South Africa.
No, they
import them from somewhere else, and normally they cost higher than that.
Well, tombodzoka kwamuri va mambo tichitarisa nyaya yemurikunzwa zviri kutaurwa nevanhu. Asi tichivagoti vambotaurawo nyaya yekuti nyangwe munguva yerodisha. Ndorimwe rari dambudziko rekuti vamwe vaiona sekunge madzishe anenge anomboshandiswa nehurumende inenge iripo asi madzishe vanofanira kuvakakosha zvakadii tichitarisa upenyu hwedu isu vanhu vatema
nyaya yemadzishe madzishe akakosha zvikurusa mutsika dzedu isusu vanhu vatema kechiposhi ndekwekuti ndive vanenge vachiti tarisira matinogara munharaunda dzatiri zvekumamisha tinenge tina masabhuku vanhu vanokonana vari mumusha asi kana vakonana vari mumusha vanoenda kwasabhuku vanogara pasi tsedare kana sabhuku akonewa kuti agadzise nyaya iyoyoyo ndokwainenge ichisimudziwa ichienda kumadzishe saka madzishe anofanira kuti adini anogadzirisa nezvimwewo zvokuziva kuti mutsika dzedu dzechivanhu kune zvatinenge chiita sekuti mutoro maona ivo ndo vanenge vachititungamirira kuti tiite mutoro wekuti tidini tinamatire tinenge tichinamatira mvura pachivanhu chedu
vamwe vanoti mukwerera
mukwerere vamwe vachisokumatonjeni handi vaenda kumatonjeni vachinodini ndo zvinenge zvichiitwa ndo basa ravo ravanenge vachiita kuti vadzosere mutsika dzedu maona saka sokutombotaura kwandamboita murimi wemundevera kuti madzishe vakangofanana namai mai ndi mai vomuroi ndimaiwe mbavha ndimaiwe saka kana mwana wari muroi kana kuti mbavha kana kuti mhondi mai havangarambi mwana wacho na kuti asi mwana wangu asi vanodi vana vose mai vanokupira vana vose ndo zvinofanga kuti zvidini zviitwe namadzi zvino zvatinotarisa kuti tiitire namadzi samadzi aite izvozvo izvo kuti kune mapato ezvematongerwo enyika hongu kune MDC hongu kune ZANU PF hongu kune NPP ameno akakadi matongerwo enyika mapato asana asi vana vose ava vari pasamadzi shesha saka ishe angazoti ah nokuti ndinoda vana vangu veMDC voga kana ndinoda vana vangu veZANU PF voga kwete gavadini vanongova vana vavo vose saka ngavasiyane nezvenyaya dzokusarudza kuti isu semadzishe tinenge tichungamira zvakati ivo ngavangoti ah vazvizivire sapachavo voga ivo zvavanosapota kwete kuti vasarudzire nyika yachona yose ndomaonera ndiri kuita angu panyaya iyi
aiwa ichokwadi manyatsobayadede nemukanwa
timbodzokera kuna Chief Chiwota vachiwota chiri kuita kuti vanhu vakawanda vagunun'une nenyaya iyi ndechekuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere hakuna kumira zvakanaka vari kutaura vatereri hanzi muzvipatara hakuna kumira zvakanaka hapana mapirisi mishonga iri kushomeka nekuti hurumende iri kuti haina mari asi hanzi nevatereri mari yekutengera madzishe motokari yabva kupi
ichokwadi ichocho chiri kutaurwa nyika iri kutambudzika asi kana tatarisana mashe ane kodzero nekuda kwekuti zviri kubva mubumbiro remutemo asi kana taipa chinhu chisingabve mubumbiro remutemo tinoita dambudziko nekuda kwekuti tinenge taakuti zvabva pati hapana asiri kuziva kuti the economy is bridging munhu wese ari kuzviziva tikonzoronei madzishe nguva yese vainge vakanyarara vanga vachiziva kutekutambura ikoko asi hatimbotarisaiwo kuti madzishe acho anga akapedzesera kutengerwa motikari rini vamwe vacho vachiinadzo here kana vainge dzakabvenge vatengerwa basa ravo kana vachida kunzi variite vanoriita sei kana vasina chekuitisa ndishe anotarisa dunhu anoita zvese vanofamba nzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotevedzwa isi hatisi kuramba kuti zvipatara hazvina mishonga hatisi kuramba kuti nyika haina nzara hatisi kuramba kuti vana vanoda kudya zvese izvozvo tiri kuti kana zvichikwanisa kuti tikwanise kufamba tichisangana tichionana tichikurukura hapana chakaipa nekuda kwekuti kana tazogara tisisasangane oaudza kuti aiwa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa zvinozotambirika here vanozoona here panyika vanhu varima vane vatungamiri vari kuvatungamirira zvikonzero zvatingave nazvo zvakawanda sevanhu asi tisati kana chimwe chinhu chaitika toti chaitikirei uyo angadai anga asina kubva nekuti haana nguva akakodzera kana kuti nguva yacho haitiriwe kana kuti haana nguva akakodzera tiri kutaura kuti zvino zviri kuitwa izvi zviri pamutemo tikazvitarisa vanhu vamwe vacho vari kutaura vari kutaura asi maMP ari kubva kudzimbo dzavo havati kutokomberera kuti sei vari kutengerwa moto zvangoitika chete kuti izvi zvataurwa nekuda kweshoko rataurwa kuda zvikuru sekutaura kwatiri kuita kuti vanhu vari kuti sei vacharumbira vataura shoko rakadaro asi ndaida kuti vanhu vatore mazuva ataurwa namambo yekuti mambo ndimambo yechinhu chose kana kiti kana huswa kana chii zvinhu zviri pasi pamambo saka tazikanganiwo izvozvo tose vatichataura zvinhu zvatinotaura kuti mambo ane kodzero inosvika papi dambudziko guru guru randinoona nyika yedu yezvinozvi yazara vana vasina nyakuvaseoneredzero rwekuti
mambo akamira sei chii chinombo yatonzi mambo
vanhu ivavo vari kutaura vamwe vacho ndanzwa vachitaura kuti mudhisha madhisha aishandiswa
nhare ya ishe chiwota inenge yamboti dzimei tichaedza kuti tivabate asi vanga vachitaurawo kuti ntungamiri there might be a problem if you look at Zimbabwe's population right now composed of 60% youths. And he says, that might be a bit problematic because they might not appreciate the traditional role that is played by chiefs.
Indeed, just to be fair on the critics, many people from my reading from, these Facebook and WhatsApp messages we are holding here, people are saying it's okay to take care of our traditional leaders, but it is the politicization of, traditional leaders that they are up against. Sita nyazu lomla lili lapo
namo goronga magadi mkoma namo
kilipo magadi mkoma na mai
aywa isturi nani mkoma namo nyayari mgango mainzu wangati v18
na uyajo ino nekalipo kutangira nukuti chikazutari sa kutinyika ili kuchema chema kutia ina mari mainda siri ano varwa kutai mari iyo ya toru waika tenga mota iyo yakavhura kana maindastri kana maviri zvavo handiti vana vechidiki ava vaibatsirikanawo vakawana pokutarisa kuti tiri kumukirawo kundima asi ivo vanoona zvisina kukosha inini mubvunzo wangu ungava pana mambo chihotavo kuti kosei zvinhu zvakafanana nezvizvo kuti madzishe arowana zvavanoitirwa sei zvichingoitwa kana yava nguva yanangana nesarudzo handiti kukanda mafese mudziva here kuti vawane kubatira hove padhuzu nokuti asi iri hangu kuti madzishe asapuwa motikari handinyanya hangu kuti nditi vapiwirwei asi nguva yavapuwa nenguva yatakatarisana nayo kuti hatina kana chatinacho asi tiri kuda kufadza vanhu vaviri kana vatatu ruzhinji rwevanhu ruchitambudzika kuvakadii kuvapa kana parana 2013 iko zvino unokuona kwokuti hapana imwe nzira yavangashandisa nokuti madzishe iwawa zavapuwa motikari vava nesimba guru rokuti madzishe achadedza masabhuku voudza masabhuku kuti inei munobata vanhu vamunavo ikoko saka basa richabatwa vabhai guru zvikuru ngatisazvitora nhando ndambonzwa zvangu vamwe vachiti motikari py asi imizivai pokuvhotera haipapo tiri kunyengerana ipapo vanhu ava vachashanda zvikuru asi kuti hurudziro yandingangopa ndeyokuti tikatarisa nechidiki takawanda zvikuru kuti isu tichigura mutauro wose uyu kana tikatarisa kuti pamba pana baba namai ndo vanoti takarwa hondo asi vane vana vavo kana vashanu kana kuti vatanhatu vana ivavo vakabatana nevamwe panext door zvichingoinda ndiona sokuti tinokunda zano yacho motikari vainadzo dzacho dzemadzishe dzavanenge vapiwa
tinotenda mukoma nhamo
zvakanaka imuye neusiku hwakanaka nebasa renyu
tinotenda zvikuru state umlaleli I think uzavangwa mlaleli wokugcina blessing because the clock is ticking we are running out of time silo mamdloli kwele Botswana kunjani mamdloli
ngiyaphila linjani baba nkomo
hayi siyaphila uyizwile indaba mama singenele kuhlela
ye ngizwile sibile indaba khona le ayikho right le abayenzileyo ngoba yokuthi bathengele izinduna izimota ngoba sokukhangelelwe ukhetho kulokuthi bancedise kwezinye indawo lapho okufuneka khona ukuncediswa kule ndawo ezinjengezibhedlela kanti induna yakithi elupane izaphiwa imota elupane umuntu angalimala kuthi uyakula ambulensi yokuyamlanda amapholisa uthi uyahamba uyaripota uthi uyabafonela ubabiza ukuthi sule problem lapho khona bethi akula mota kodwa induna yonisiphiwa imota uyabona ukuthi akuhambelani baba nkomo
mhlawumbe bazazisebenzisa ukulincedisa ukuncedisa izakhamizi
Hai, vela zikazi kusebenza anti vele balezi mota bahamba ngazo konke la MP. Anti balazo vele mota bahamba ngazo anza izibone vele kuthi hambani lethatha imota ka MP lethatha umuntu oselindele endaweni enje. Angaze ngubone. Abantu bahlala bethwele nzima kuphela kuthi akula ambulance akula mota yamapolice. Sonke isikhathi akula ambulance akula mota yamapolice. Uyabona? Abantwana bayadubeka njengakithi esigabeni sakithi elifani kula bantwana abaningi kakhulu abazintandane abanye vele bafunda nzima bayaxotshwa lesikole umuntu ekwazi ukuthi ugogo ekhaya ngale vele kasebenzi kala mali bamxotshe nje ukuthi kabuyele ekhaya ayebuya lo gogo lowo azochaza ukuthi wayengabhadala esikole konke lokho yizikhathi zokuthi uhulumende ngabe uthatha imali ezo wabuyisela imali ye-social welfare eyayivele ikhona iphiwa abadala lezintandane imali eyombe yacina kumbe yacina ngamo 90 something ngabona izalukazi kaziyiboni noma ungaze uhambe uthi uyabuza bakuthethi hambe arasi uyahamba ngani arare wena vele udinga uncedo olupani khona kula ma-ofisi elupani yayibona ukuthi injani indaba yakhona
hayi siyayizwa manyathi isikhathi isesesidliwe ngumangoye siyabonga ngokungena kuhlelo ma
hayi mbongile kakhulu la
ngumamdluli lowo isikhathi sesihambile bakithi sokusele imizuzu emihlanu kuphela ukuthi uhlelo lwethu luphele mhlawumbe unemwemtelelo
thinenge thinemwethi navagogode makati
Aye watirinani zvedu nguva yedu sekutaura kuri kuti hatungamiri inenge hatifambei ngatiti gaga taurai tinzi
ini ndinoda kuti gaga richiti madzishi avaya asingafanira kupuwa kuzarike zvikuru zviri zvekuti handiti vane chikwazi kwagwani zvanofamba vakaita pabindiri zvekunyuvati chirinji inota achikwira mabhazi avabhadhari saka vopuwaze motikari zvehere iko vasingabhadhari mota izi vaida vangotenga ambulensi vaida vatenga
Sihambileke isikhathi lapha blessing njengokutsho kwethu silwa umlaleli wethu omkhulu lapha ubaba uMambo ngamafitshane baba Mambo mhlawumbe ungathanda ukufingelela isihlobo labangane nje ngomzuzu wodwa ngoba balalele lamhlanje ufikile phela Studio 7
Okay, naita basi. Ndinokumbira kukwazisa sabhuku wangu Jonathan Mazozi, pamwe chete nomukoma wangu Joseph Bule vari kugokwe, tichikwazisa vatete vangu vari kwamurewa, vose ava ndinoti kufara handichaonana ndichikuuya kumusha mwedzi unotevera.
Siyabonga baba Mambo and our last comment comes from Ufanele Kingdomite Tulani Duve Otiena. Imota ngezani kungela migwaqo hanzi komoto karindedze pasina migwaqo
that's a good one of course pane vamo vanga vanyora takwanisa nguva yekuti tiveregedzese asi kuna ana nyasha ari kuti ndinokupa inhamba dzangu hambondifonere next time tichatangana nyasha ndingamili and also have dudzai mhlangano kuti ndobasa rezanu PF rekuti vanotengera madzishe motokari sarudzo dzaakuitwa tinashe Diamond Kandeni anoti vakangwara havana nhamo of course I think those are some of the comments that we had from those who are following us on our Facebook page, on WhatsApp, our radio listeners. But Mtungamili, since time is not our best ally, let's take this opportunity to thank our guests this evening. Thank you to Mr. Michael Mambo, our in-studio guest. Thanks so much for coming. We appreciate it, and our number one listener, no doubt. And thanks also to MDCT spokesperson Obet Gutu. And we also had Chief Edson Chiwota. Thanks to our viewers, our callers, those who sent messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamilinkoma. Good night, Zimbabwe.